vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo nesangano reSouthern Africa Parliamentary Support Trust kana kuti SASST vemasangano akazvimirira vati hurumende iri kunyengedza veruzhinji pamwe nepasi rose kuti yave kuvandudza mutemo kuitira kuti uite utongi hwejekerere asi iyo pasina zvairi kuita kunze kwekuchinja mazita emitemo inodzvinyira ichidzosa nerwetseri munyori wesangano renango Southern Region amai Lucia Masekesa vati mutemo uri kuuya wemopa hauna kumbosiyana newayapo weposa uye unombunyikidza kodzo dzevanhu pamwe nekuvhara mikana yekushanda kwemasangano akazvimiririra
mutemo uyu ndoona sokuti hapana chaukasiyana newakare posa nemopa yacho zvakangofanana nokuti tiri kuenda tichinoaplya hapana patinoshanda takasununguka tisina kuzivisa kuenda kunozivisa mapurisa saka tiri kungoona sokuti zvakangofanana kuchinja kwamazita asi mutemo unoramba uchingova umwe chete zvinokanganisa basa semasangano akazvimirira nokuti tinofanira kuva nerusununguko rwokuinda kunoita basa takasununguka nokuti isusu hatina kwatakamirira kwatakarerekera tiri kushandira vanhu kuti vazive uye kutekeshedza ruzivo rwemuno munyika zvakasununguka
musangano uyu wanza kuti zvikamu zvizhinji zvaiva muposa zviri kudzosa nemutemo wemopa nhengo yesangano remasvingo Women's Forum muzvare sungano zvarabwa nashe vati mitemo mutsva uyu unomunyikidza kodzo dzevanhu seposa vachiti unopa mutungamiriri wenyika simba rekupinza mauto mumugwagwa kuti vamise kuratidzira kunenge kwaita mhirizhonga mukati
nesokuona kwangu hangu somunhu ari musivil society muaktivisti ndiri kuona kuti hapana chachinja izita chete rangochinja uyezve mukatotarira masections maclose ari muposa iyoyi drafting akatoomesesa nokuti mazopinzwa purezidendi kuti vagonzi vadiploye pazonzi zvemasoja achatozouya obetserana namapurisa asi anotouya ane zvombo zvavo kutoreva kuti it now a very very dangerous creature mopwe posa yanga ishitori iri nani iyi haina kutombomira zvakanaka iyi zvokuti hatizivi hedu kuti tingaiita sei kuti tiirambe asi hapana chachanduka hapana zvachose marestrictive laws atondowedzerwa masimba hapana kuripila kana kuamenda andoitwa more empowered kuti anatso kudzvinyirira kodzero dzavanhu dzokusununguka nokuungana zvavanoda nokutaura zvavanoda
asi vamwe vange vane maonero akasiyana vachiti hurumende iri kuratidza kuvimbika kwayo nekuti yave kuita zvayakavimbisa zvekuvandidza mutemo kuti vanhu vasungunuke munyika vanoona nezvekufambisa kwebasa musapst vavivhen masavave vatiwo kunyange vanhu vane pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana chinangwa chemusangano wavo changa chiri chekuti vanhu vaziviswe zviri mumbiri idzva remopa
chinangwa chemusangano watati nacho nhasi pano paflamboyant chachiri chekuchenjedza vagari vemuno mumasvingo kuti mumavhiki anoteera pane makomiti eparamendi anenge achifamba achizobvunza pfungwa dzezvizvarwa zvezimbabwe pamusoro pemaintenance of peace and order bill rinova bill riri kutsvaga kuti riite repeal and replace public order and security act kana kuti posa sekujaira kwaita vanhu saka tatanga nekuchenjedza vanhu kuti zvinyi zvirimo mumaintenance of peace and order zvakasiyanei nezviri muposa nuenderere mberi ndokubva tazotsanangurira vanhu kuti chinozotarisirwa kubva kwavari chii
vamasave vati vanhu vachapuwa mukana wekupa pfungwa dzavo mubhiri iri mwedzi unouya apo paramende ichafamba nyika yese ichitora pfungwa idzi bhiri isati rapasisa kuitwa mutemo kuri kutadzobudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati havakwanisi kuchipa pfungwa dzehurumende munyaya iyi vachiti vanga vakabatikana ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Gandi Maramba.